Masangano evadzidzisani kuti haasi kufara kuti hurumende yakakonzeresa kuvhurwa kwezvikoro isina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti varayiridzi pamwe nevana vechikoro vasabatwe nechirwere checovid-19. Mashoko atiri kutambira anoti pane vana vapfumbamwe vakabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro cheChrist Mambo mudunhu reManicaland, vana 12 kuchikoro chetongwe chiri kuBedbridge, uye mwana mumwe chete wegrade 7 akabatwawo nechirwere ichi pachikoro cheHarlingbury chiri muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Robert Masaraure, vati nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro, hurumende inofanira kuchevedzera musangano wechimbi-chimbi navose vari mune zvedzidzo pamwe nezveutano kuti pazeyewe kuti ndezvipi zvingaitwa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira muzvikoro.
Kuvhurwa kwezvikoro kwakasangana nedambudziko rekuti zvikoro zvaasina zvikwanisiro zvekukwanisa kudzivirira vanhu kucoronavhairasi. Tikatarisa, hurumende yakati yaidava yaisa 500 miliyoni muzvikoro. Zvikoro zvizhinji zviri kuti hazvina zvazvakawana, asi takagara tataura kuti mari iyi ishoma, haikwani tichitarisa lena population yedu irimo. Zvakaita kuti pakavhurwa zvikoro kuti muzvikoro zvaasingakwanisi kuadhia tumastandard operating procedures. Zvinoizvi zvataichemera zvikoro zvisati zvavhurwa, zvaita denda ripararire. Chepiri, varayiridzi vacho muzvikoro havamo, saka vana vanoda kumonitwa. Hurumende takaikurudzira kuti ibhadhare maticha mari inokwana, asi totaza kuti vana vaane nguva vasingadzidzi. Chataakukumbira ndechekuti hurumende dai yachimbidza yakuita an agent meeting yaresolva macrisis 1 yesafety in schools, 2 yeteacher capacitation, kuti pasa denda iri risarambe richiparadzira. Tinoona zvichema nevabereki vari kudzimba vanoigirwa denda iri nevana vavanenge vaenda kuzvikoro, vamwe vabereki vane maunderlying conditions nezvimwe uye vasina kuvhakisinitwa. Zvinoita kuti vasikirwa neupenyu wakawanda. Varayiridzi vashoma, vasipesali vakuru vezvikoro vari muzvikoro, vari padambudziko rakakurisa.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vatakavasvira zvou avo vati chirwere checovid-19 chatandavara serunyemba muzvikoro, asi hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvekare isu vanhu vanotungamirira varayiridzi tinoti kune varayiridzi vakawanda vari kuda kubayiwa nhomba iyi kana vaccination, asi vari kutoisara. Asi hurumende inenge ichiti vaccination iri kuya yakakwana, asi zvichava nemwedzi inopfuura miviri vamwe varayiridzi vasati vaona vaccination yechipiri vatopfuura masvondo maviri anenge achidiwa. Zvekare muzvikoro umu munoda kuti tijekesera nemari inobviswa nehurumende, hurumende yainoti yakabvisa kuti iende kuzvikoro kunopfa kuti mvura inge irimo muzvikoro nezvimwe zvikwanisiro zvinonzi COVID abatement equipment mikoro hazvisati zvavako muzvikoro. Saka musangano wamangurokwati chete ndiwo unopfa kuti tiende mberi.
Vazhowo vati hurumende inofanira kushandisa mukana uyu kugadzirisa nyaya yemari dzemihoro dzevarayiridzi kuitira kuti vadzidzisi vaite basa ravo vakasununguka kana hurumende ikakwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro.
Varayiridzi vakawanda havasati vakwanisa kuenda kuchikoro kuti vanodzidzisa vana nokuti havanawo mari. Mari inotambarirwa navarayiridzi anonge vamatangura pasi. Saka tinofanira kuti titendera nokuti tingabatsira varayiridzi sei, nokuti kana tichivabatsiri kuti vakwanise kuenda kuzvikoro, nyange zvikoro zvikavhura misuwo namahwindo, vana havadzidzi zvamandorokwati. Isu tinoda kuti zvikoro zvivhurwe zvive muchengetero mvura yegumi. Vana vaende kuchikoro kunodzidza kwete kunotamba. Varayiridzi varikowo vachidzidzisa, uye ivo vakwanisawo kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Ndosaka takanga tataura kuti paidawo inonzi mari yechimbi-chimbi kana kuti rescue package inoendawo kuvarayiridzi kuti vakwanisa kubhadhara mari dzechikoro kana maschool fees evana vavo, vagonodzidzisawo vavamwe vakafara kwete kuti vadzidzise mwoyo yavo yakatumba. Saka zviri kuhurumende kufuka jira kana kuwaridza, asi chinhu chikurukuru chinodiwa musangano mukuru une vamiriri vehurumende kana veministry of education, maticha union navabereki, toonesana tokanya chese, ndozvingapa kuti tiinde mberi mune zvakanaka. Nokuti handioni vehurumende vachibvuma kuvhara zvikoro kuti timbogadzirisa nyaya dzavarayiri dzemasalari nezvimwe zvese tozovhura. But isu tiri kuti even patava ipapapa ngationei kuti nhaurirano dzaenda mberi.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori wezvedzidzo amai Tumisa Ntarela pamwe nemutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro avo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo pamwe nekusapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya yemusangano wechimbichimbi uri kudiwa nevarayiridzi uyu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vajohn mangwiro vaudza studio 7 parunhare kuti vari kushanda nebazi rezvedzidzo mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 vachiti bazi ravo riri kutumira vanhu muzvikoro zvose zvinenge zvafungidzirwa kuti zvaita chirwere ichi. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.